Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu gumi guru 25/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana kwanzi public holiday ye-anti-sanction campaign, hatifungidziri kuti pano munhu anofanira kuti afosekedze kuti anga achinda kumachi. Ivoluntary, saka taakuona vamwe vana maoko okureba epolitiki vaakuda kufosekedza varayiridzi nevana vechikoro kuti vange vachiwanikwa vari kumamachi angava kumadistrict akunational. Izvo zvinhu zvatingatendera nazvo.
Hurumende inokurudzirwa kuti ibhadhare varayiridzi vachanyoresa bvunzo nhasi mari dzakapetwa kaviri sezvo vari kushanda zuva rezororo.
Kati maticha edu ari kunyoresa zamamishoni, ngaaende kunonyoresa zamamishoni nokuti vachazobhadharwa sei, vachakombasetwa sei zviri kutaurwa pamwe chete neministri yedu uye tichishanda zvakare Public Service Commission.
Hurumende inoti ichiri kuzeya nemamwe mapoka ayo pamusoro pemari yekushanda pazororo iri kudiwa nevarayiridzi. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakanyorera hurumende tsamba richikurudzira kuti ibhadhare varayiridzi vachanyoresa bvunzo nhasi mari dzakapetwa kaviri sezvo vari kuzoshanda nezuva rezororo. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nehurumende kuti yakanga yatara musi wa25 gumi guru anove nhasi sezuva rezororo renyika yose kuitira kupa vana veZimbabwe mukana wekubatana nenyika dzemusadhak pakukurudzira kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa nyika neAmerica pamwe neEuropean Union zvibviswe. Vana veform 4 neform 6 vari pakati pekunyora bvunzo dzekupera kwegore. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawashira Joe vakudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vari kukurudzira varayiridzi kuti vatange vanyora mafomu anoratidza kuti vashanda pazuva rezororo vasati vatanga basa.
Public holiday manzisiro atinoita ndeyekuti munhu wese haakwanisinga ainge achienda kubasa, asi dambudziko rataita nderekuti minista weeducation ari kuti mazamanishini anga achinyorwa anofanira kuenderera mberi. Saka zvazvinoreva ndezvekuti varayiridzi vanoinvigidheta vanofanira kuti vaende kubasa, asi mutemo uriko unotaura kuti munhu anoenda kubasa papublic holiday anofanira kunge achibhadharwa zvakapesha kairi. Saka takatonyora tsamba kuna minister of education kuti vakangoita pronouncement public holiday nekuti avo vanoinvigidheta bvunzo vaende kubasa, asi havana kuzotaura kuti vanozovabhadhara zvakapesha kairi here. Saka takatonyora tsamba izvezvi kuna minista kuti aclarify position yeyo, hatisatawana mhinduro. Zvekare kana kwanzi public holiday ye-anti-sanction campaign, hatifungidziri kuti pano munhu anofanira kuti afosekedze kuti anga achinda kumachi. Ivoluntary, saka taakuona vamwe vana maoko okureba epolitiki vaakuda kufosekedza varayiridzi nevana vechikoro kuti vange vachiwanikwa vari kumamachi angava kumadistrict akunational. Izvo zvinhu zvatingatendera nazvo nokuti tinofunga kuti zvikoro inzvimbo yokudzidza uyezve yokudzidziswa, kwete nzvimbo yekuextenda politics. Vepolitics ngavapedzerane, asi kuzvikoro kuspecializewe nokudzidza chete, tichitarisana netonzo rekuti tiprovide maskills nequality public education by 2030.
Tiri kunzwawo kuti mabhazi ezvikoro ari kukumbirwa kuti anga achibatsira kutakura vanhu vari kuzoenda kunoratidzira kana kumachi iyo yekuramba zvirango iyi. Uzhiri kuitika ere uye munotiisa sangano.
Hongu, tewe kumbira ziri nani. Wano topa instruction kuti bazi ngarinde kwa DA, rinoti kwa fuel, ringe richenda kumati. Saka isi tinaona kuti kumbunyikiza wano, uye zeku abuse, property muzikoro. Wano nga wakumbira zakanaka uye ngala hae, kana wajina utora mabazi ya zikoro, uye bazi ya romari, kuti bazi rikazo, ufara katengwa na wabereki, chikoro chinge jikwanza kutengarimu. Saka izi zaunzi kumboratidza kuti tinombunyikidzana zvinhu zverindo zvekungombunyikidzana chete kune vanhu vanofunga kuti vane simba vanofanira kuti vafutsekedze vamwe vasina simba izvozvo ndo zvinopa kuti education yedu ireruke somuchavatamwa kana kutsvaguni somutakura hationi zviri zvinhu zvakanaka vanhu vanokumbira zvakanaka vachibhadhara kuhaya bhazi rozoreliza kwete kutopa instruction yekuti mabhazi ese muzvikoro ngaabude aende kwaDA anomwasiyoli anga achienda kumati.
Saka yo varairidzi vari kunyoresa bvunzo ava vachaita sei kana musati mawana mhinduro kubva kugurukota kusvika iyo zuva ranhasi?
Isu tinokutagara tiri paindustrial action yokuti varairidzi vanga vachiramwa mabasa mazuva matatu anova Tuesday, Wednesday, Thursday. Saka mazuva avo kuenda kubasa anga ari Monday neFriday. Saka tinoti avo vanoivigilata ngavaende asi vanokumbirawo mapepa okunokompita vasati vainvigileta kuti tinokumbira mapepa kuzoti tizobhadhara kakapeta kaviri nezimutsveki. Saka ndo zvataiinstructa mamembers vedu kuti anga achienda kuinvigilation kuratidza kuti tichine chido nebasa asi tiri kubatana nekona senato. Saka vachange vachienda asi vachida kuti vaonese mafomo kuti vachazobhadhara kakapeta kaviri uyezve kune avo vanenge vasina kuenda kuzvikoro kunoinvigileta haisiri mhosva nokuti mapublic examination anorwana nezimutsveki. Varairidza vana contract nezimutsveki kutonzirawo urongo vana vemuzimbabwe vanodzidza but otherwise hapana zvingaita nokuti varairidzi vanhu vakadzidzira basa rourairidzi kwete basa rokuinvigileta iro rinoitwa neindependent parastatus inofanira kutohayawo mainvigileta yachibhadhara.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vataka vafira zhou vari parunare kumasvingo asi gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mazima vaudza Blessings Zulu West to 7 kuti hongu vakatambira tsamba yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe iyi asi vanoti vachiri kuizeya nemamwe mapoka ehurumende ane chekuita nenyaya iyi.
Secretary wedu vanonzi vadhewa pamwe chete na chief director vedu vanoona nezvehuman resources vagonesi vakataura nemarepresentatives akasiyana emaunions nenyaya iyoyo yamuri kutaura nezvayo. Saka zvinhu zvatatambira ende zvinhu zvinoita kuti isu tisapokane nazvo nepamusana pekuti hongu izuva ranzi national holiday asi tati maticha edu ari kunyoresa zamanishoni ngaainde kunonyoresa zamanishoni zokuti vachazobhadharwa sei vachakompensatwa sei zviri kutaurwa pamwe chete neministry yedu uye tichishanda zvakare Public Service Commission inova ndiyo mupinzi webasa macivil service ese. Saka icho ichokwadi chokuti maunions akaita marepresentations avo maunions akasiyana-siyana uye ari inyaya yatiri kudzeya nezvayo matechnical people eministry pamwe chete vakabatana nemaunions vari kuzeya nyaya iyoyo. Zvinozobuda zvichazobudiswa nepublic service commission kana ministry yedu zvichinge zvabvumiranwa kuti zvichafambiswa sei.
Ko sei mati vanhu varambe vachinyora bvunzo nhasi iyo hurumende yati zvakare izuva rekuzorora?
Holiday iyi yauya panguva inonyorwa bvunzo uye yauya nenotisi nemazuva mashomanene. Kuchinja bvunzo yenyika zvinhu zvinotora mari yakawanda zvikuru kuti tichinje bvunzo tichiibvisa pazuva ranga rakatarwa tichiisa pane rimwe zuva. Saka isu tichiona kukosha kwemari ingarasika kana tachinja zuwa rekunyogwa kwebvunzo. Takati aiwa, even iri public holiday, avo vari kunyora ma examination ngavaende vanonyora, vakwanise kunyora mapepa ari kunyogwa musi iwoyo, vapedze bvunzo redu roenderera mberi sekutarwa kwaranga rakaita, kuitira kuti tisarasikirwa nemari yakawanda. Ndokusaka takaita decision iyoyo. Saka vana vari kunyora bvunzo dzavo, ndinoziva kuti pane ma languages akawanda ari kunyorwa, uye pane further maths, uye ndofunga pane French zvakare iri kunyorwa musi iwoyo. Tiri kuti vana ivavo ngavaende vanonyora bvunzo dzavo.
Gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mazvima vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vanoramba mashoko ehurumende ekuti zvirango zvakatemirwa vamwe vakuru veZANU-PF ndizvo zviri kukonzera kusagadzikana kwenyaya dzezveupfumi munyika. MuChronicle mune nyaya inoti vasikana gumi vari pakati pemakore gumi nemana nemakore gumi nemasere veMachesi Secondary School havana kunyora bvunzo kuchinzi vakasiya chikoro vakaroorwa. MuDaily News Ishe Felix Ndiweni vanokurudzira veruzhinji kuti kuratidzira kuchaitwa nhasi kuve kwokudza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vabve pachigaro. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Taikumbiravo veStudio 7 nezvachiita marega wokumbopota muchidaidzavo vanonzi vachirumanzu pachirongwa, nemhaka yekuti zvinhu zvavari kutaura hatidi kana mbogara tazvinzwa. Ndinoshamisika kuti muongorori wezvematongego enyika wakaita sei, unofunga sei zvinhu zviri pachena. Iye zvino vanhu vanotinyadzisa vachinoponda nechitunha, chitunha chagara chakapondewa maakunoponda futi. Handiti ndo zvinhu zvinonyadzisa izvozvo, ndiwo unhu weZANU-PF ihwohwo hwatisingadi.
Mangwanana akanaka paStudio 7. Ini ndoitwawo Ngiro 7, ndiri kuSouth Africa muRustenburg. Ndiroda kutaura nenhau yemudharo anonzi chiromhanzi. Haasi kuona here kuti vari kuenzwa mabhenzi nevanhu veZANU-PF? Hapana asingazvizivi kuti vanhu mabhinya vana Munangagwa. Iye zvino arongo wesita mari achienda kunze kwenyika, chaamutsa hapana, kungodai fiwe vamona munyika. Iye anongotaura achingoti yeye ZANU-PF, ZANU-PF, ZANU-PF kuita sei. Hapana zvaanoziva vanhu, hakuna kwaisinganzikani iuyu hurumende yavo iyi. Chavo chaanogona kungouraya vanhu chete, kwete zvoti anzi yeye zvakadai zvakadai. Makamboona mutungamiriri wenyika anoti nepachechi onzwa zvichinzi yeye hanzi tichakupai matisheti, matisheti kuita sei? Ndavaise mari munyika, handi ko chiri kumbonetsa chii munyika macho? Mugaba akafa akaisa nhingirikinizi mari ravo risingashandi. Ngavangoribvisa chipere vongoshandisa maranzi kana mayusa, kwete kungopedza nguva nezvinhu zvisina basa hanzi yeye tichakupai matisheti, matisheti kuita sei? Isu tinongorwisana nemari. Chandiri kukumbira ndechekuti vachamisa ngavasabvuma kusangana nevanhu kusvika vanhu vazozoona kuti ya haisi uyu yekutamba naye. Kozi izvozvi tikatarisa ZANU-PF painenge ichiita rally yazo, tinoona kune vanhu vanenge vachida chii vanhu? But ndo manamba vano kuchema kuti ii zvinhu zvadai zvazodai munyika. Imbwa dzevanhu vanhu veZANU-PF ma tiri kutambura tiri kuno kuSouth Africa.
Makadi hapo pa Studio 7 hapo wanamkoma Jonga na Natanono Kawande. Na wiripo mombozi vapa na winonzi masanction. Masanction anakutemerwa nyika, akatemerwa nubu. Ze Zanu PF, my leader ze Zanu PF. So now kana masanctions akanzanzi akonesa nyika. Aiwash kufa kwa mujoni kamba ivaro yanditika. So vakatemerwa masanction vashoma ndo vanofanirwa ku step down. Vasina kutemerwa masanction vobva vadi vapinda pachigaro votonga. Nditi munoona muna 2008 paya pakapinda vanatenda ibiti paya ashita finance minister paya zvinhu zvakambochinja muZimbabwe ndo patakatanga kushandisa mari dzekunze idzi taidzionere pishuwa. Saka nhamo yatirikuoneswa nhasi uno handitika ndeye kungodzorera mbavha dziya dziya pachigaro. Vachipinda izvezvi handitika vari kungounganidza mari yese iri kubva kumadiamond vachitora vachishandisa vachitenga mota dzemhando yepamusoro nendege dzemhando yepamusoro. Ruzhinji rweZimbabwe rusvikanga waya.
Mangwanani akanaka Studio 7. Zvinoda kuzama kuti kupauziyo pana vachirumanzi vataura vachiti MDC ndiyakadana zvirango. Pavaidzinga varungu kumaprazi, MDC yaidzinga vekati Zanu PF ndiyaidzinga varungu kumaprazi. Saka ipapo hapana kunyanya kujeka, vafangwa kuva vapavonei kuti chii chakatambika ipapo kuti vapuwe masanction. Ndini hangu ndataura ndiri paPretoria hapo, ndini Lawrence Masiya.
Mamuka seku pa Studio 7 hapo, inzvedwa lesimati. Ndoda kubvunza handizivi ava vaneki mangwana ava navapowo mangwana asi ifemili vanhu ava. Ai ava vaneki mangwana vakutaura kwava ava handisi kuziva kuti vanonyatsa kuzvinzwa here vachitaura. Vanoti zvakati vamunangagwa izvo wanga uri uchenjeri hwavo kuita komisheni yokuongorora kuuraya kwakaita vanhu. Hausi ungwaru kauya vakatoita mistake hombe paya. Havangaweste mari yekubhadhara vanhu vekomisheni pazvino zvakaitika masikati hazvina kuita usiku ka. Zvakaitika masikati masoja achiuraya vanhu iwo zvinovada komisheni uri iongorore kuti chii chakaitika. Zvinoita izvozvo vamunangagwa vakazvandiri kuona kahandivo pavakapinda pazvigaro vakatemesa mazuva mashomanana kuti ndichagadzisa nyika. Vaifunga kuti pakutonga inyambo ka. Vazvoona kuti kutonga haisi nyambo dzinouya. Saka panja apa vakuda kunzvenga nenyaya yezvirango. Kana muchida kuona kuti havasi serious ka, vari kucheva nyaya yezvirango. Apa vapedza futi zvirango zviri kukonzerwa nokushora kodzero dzevanhu. Apa vachiri kungochora kodzero dzevanhu. Saka munoona kuti ava ka havana batsiro nenyika inaka. Havana kutsvaka chekungonzvenga nacho kuti nokuti vanhu ka vasina vashora sereki. Vakuti azvirango izvi ndozvo zviri kukonzeresa. Asi havana basa nekuti zvirango zvibvi ava. Ndozvandiri kuona.
Ini ndirikuti ini Zanu PF chipati cheZanu PF chikai. Chikungobira nyika chipati chochichi. Ezvinezvi varikubamari vachinoinvesta kunze kwedzimwe nyika uko kuno kuti chitambura kunoko tirikudya machangizi kunoko tichitambura kunoko vanhu vezimbabwe vachitambura vanhu vachinoinvesta mari kunze kwenyika uko ezvinezvi vanotidza kuti bvisai masanction iye ngaabve iyeye munangagwa yeyu tozobvisirwa masanction ngaatanga abva iye.
Tinokwasisai vashamariri vose Studio 7 mose. Ndoda kutaurawo pamusoro peZanu PF iyo yanyanya kuuraya kodzero dzevanhu muZimbabwe umu. Vanhu vezanawo zvaanotaura chaizvo vanhu vakanyatsokwana here chaizvoizvo vanotaura zvinhu zvakadaro. Izvezvi vanochema nyaya yemasanctions. Ivo ndo sanction hombe chari chairo vanhu veZanu PF ivava. Ndo sanction hombe chari chairo. Vanadziripeva vachichera havadi kuti mubatane asi apa izvezvi yaanyoka manje vaakutizvo. Uye mutibatsire kuti masanction iwo ndo masanction chaiwo mahombe chaiwo chaiwo vanhu veZanu PF. Zanu PF vakundikana chaiko kukundikana chaiko chaiko ngavabvume vabve pachinzvimbo vana munangagwa vanongofamba vachingofamba kuti vaana vachikubhupudana neikoko vasangoda kutaura kuti masanction 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 api avakuda kutitaurira vana iyo ndo sanction hombe ka.
Mangwanani akanaka apo mukoma Tanonoka Wande. Tinokukumbiraiwo kuti kana muchinge muchitsvaka vanhu vanotaura kudivi reZanu PF musatitsvakirawo munhu wakaita sagadzira chirumhanzu nokuti zvaanotaura zvinotiwedzera kurwadziwa mukati memweya yedu. Shuwa shuwa nekuoma wakaita nyika unowana murume mukuru achitaura zvisina nebasa rose zvakafana nezvaanotaura izvo. Vasadero murume uyu mano.
Aya mashoko yevatereri veStudio 7 vari kwakasiyana siyana vachiti papfungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita neStudio 7. titumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezva tange tichiita mazuva ose svondorino, nhasi tinopedzisa nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vezanupf nemamwe makambani ane ukama nebato iri. Nhasi vamwe vakuru vehurumende vanotarisirwa kutungamira vanhu muHarare vachiratidzira kusafara kwavo nezvirango. Vamwe munyika vari kuti chiri kukanganisa Zimbabwe handi zvirango asi nyaya yokutonga nedemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo vamwe vari kufara vachiti zvirango zvinofanirwa kubviswa, vamwe vanoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende ndiyo yaunza nhamo mumusha, vachiti zvirango zvinotofanirwa kusimbaradzwa. Vamwewo vakataura ndiva Kelvin Mawire.
Vanoda kuti zvirango zvibvisiwe asi havatevedzeri zvinodiwa, kodzero dzevanhu dziri kuramba kutevedzekwa. Ike zvino vari kurova vanotengesa mugwagwa vachiuraya, saka vada kuti vapuwe mari yacho vaishandise kupi vasikagotedzera kodzero dzevanhu. Tinoda kuziva kuti zvirango zvichitowedzegwa.
Muna Nyamavhuvhu gore rapera somuenzaniso, America yakatemera zvirango vaitungamirira mauto ePresidential Guard akapomerwa mhosva yekupfuura vanhu vairatidza muna Nyamavhuvhu gore rapera. Kunyange mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaumba komishini yaitungamirirwa navaKgalema Mohlande kuti iongorore nyaya iyi, kusvika pari zvino hapana chati chaitwa. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende iri kuita asi haidi zvekuenderwa pamberi.
Asi tinoti isusu sehurumende tiri kuita zvese zvatinoikwanisa kuti tiite kuti zviitiko zvakaitika musi wa 1 August nezvakaitika muna January zvipfuure.
Sachigaro weBroad Alliance Against Sanctions, rimwe sangano rakavaka musasa muna kurume panze pemuzinda weAmerica richiti zvirango zvibviswe, vaCalvin Chitsunge vati zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa.
Industry yedu haisi kukwanisa kuti iwane malines of credit ingava nehurumende kuti industry ikwanise kuita re-two. Nekuda kwaizvozvo vanhu vavana vakuswera vakangogara munzira vasina zvokuita, zviri kukonzera futi kuti paita high crime rate. Vagara kudaro vamwa zvinodhaka, vakupedzisira vakuba, vakupedzisira varepa. Saka tingati zvinhu zvakawandisa chaizvozvo zviri kuitika.
Vachitsungi vanoti panorwanzouu huswa ndihwo hunonzwa nekutsokodzerwa, nekudaro varombo ndivo vari kutoomerwa nezvinhu.
Nekuda kwaizvozvo tiri kuti masanctions akuvadza kunyanya maordinary citizens.
Vachitsunge vatiwo vanoona sekuti Zimbabwe iri kurangwa nenyika dzekumavirira nekuda kwokuti vakatora ivhu mugore ra2000. Vati hurumende yavamunangagwa iri kugadzirisa zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvaitaurwa. Pfungwa dzavachitsunge idzi dzinotsigirwawo namai Linda Masarira Kaingidza, vanotungamirira bato rinopikisa reLead.
Zvakaita kuti zvirango zvitemerwe hazvina kugadziriswa uye hazvigadzirisiki. Nei ndiri kudaro, Zimbabwe ndiyo yega nyika muAfrica yakagona kunotora minda kubva kuvarungu. Naizvozvo vakachishandiswa semuenzaniso kune dzimwe nyika kuti minda haitorwe kubva kuvarungu. Ndosaka takasvika pakunoomeserwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya, vanoti kunyange hazvo zvirango zvichifanirwa kubviswa, Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu.
Pakanzi masanctions aitwa kune zvinhu zvaita hunzi zvibviswe. Nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzerule of law, nyaya dzekumbinyikidza vanhu, nyaya dzecorruption, nyaya dzekumbunyikidza vatori venhau nokushayikwa kwefreedom of expression nezvinenge zvichitwana naZBC zvokuti since 1980 ZBC ine monopoly over broadcasting. Zvino zvinofanira kubviswa.
VaRuhanya vanotiwo vanoona sekuti kuiswa kwezvirango izvi kwakabatsira kudzora utungamiriri muhurumende nebato reZANU-PF mukutyora kodzero dzeveruzhinji. Nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzeSADC dzinoti dzichabatana neZimbabwe mukuratidzira dzichikurudzirawo kuti zvirango zvibviswe. Pari zvino mazita 74 ndiwo ari pagwaro rezvirango reAmerica. vari pazvirango zveEU vashoma zvikuru vachisanganisira mushakabvu Robert Mugabe nemudzimai wavamai Grace Mugabe uye vamwe vari kumboongororwa vanosanganisira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo Moadi uye mukuru wemauto General Philip Valerio Sibanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tovambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vechikedish vanogara kumaodzanyemba kweSyria vari kuchema vafi vavo pamwe chete nokurasikirwa nematunhu avo mushure mokurwisa nemauto ekuTurkey. Hurumende yeAmerica yakoka makurukota ezvekudzidzana nedzimwe nyika ekuEgypt, Ethiopia neSudan kuti vauye kuWashington kuzoita hurukuro pamusoro pedhamu riri murwizi rweBlue Nile muEthiopia. Dhamu iri rave kukonzera mutauro nekusawirirana pakati peEgypt neEthiopia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vagari vedunhu reCalifornia muAmerica vanopfuura mamiriyoni makumi maviri nemashanu vayambirwa kuti vachenjere moto iri kubvira kumaodzanyemba nekuchamhembe kwedunhu iri. Mhepo dzinopisa dziri kuvhuvhuta nesimba dzichikanganisa vanodzimura moto. Moto wakatanga kubvira nemusi wechitatu mudunhu diki reSonoma kumaodzanyemba kweguta reSan Francisco wakaparadza guta reGaysville ukakonzera vanhu vanoita zviuru zviviri kuti vatize misha yavo. Mhepo inovhuvhuta ichiita makiromita makumi mapfumbamwe nemanomwe paawa iri kudonedza miti iyo iri kuwira pamusoro pewaya dzemagetsi. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyira tiri kuWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende inokurudzirwa kuti ibhadhare varairidzi vachanyoresa bvunzo nhasi mari dzakapetwa kaviri sezvo vari kushanda pazuva rezororo. Hurumende inoti ichiri kuziya nemamwe mapoka ayo pamusoro pemari yekushanda pazororo iri kudiwa nevarairidzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.